Nyai pode ir com o Medicine Control Authority of Zimbabwe. Do I not have my residence? And you are like havasati vagadzirisa zvese zvinofanira kugadziriswa kuti vakwanise kupa vanhu business. Ende chimwe chinhu chaitika ndechekuti I think vanga vasingatarisiri kuti kwangu chaita vanhu vakawanda kudaro vanga vachida maresines, nekuti vanhu vasvika vapura over 300 vanhu vauya vachita vanhu vari kuda maresines acho. Saka unotoona kuti nyaya yachona yaya yekuti kana tanga tichida kupa kana ti vanhu vashanu chete unozosarudza sei kuti iuye newe pasingaitwe huori. Saka ndozvinhu zvekuti vakuti tichatotarisa kuti tozviita sei.
Vanoti vanoda kumboita ongororo, chii chavanoda kutarisisa?
Brief yandapuwa ndeyekuti vamwe vari kuuya vachitaurira kuita zvembanje, kune vamwe vari kuuya vachitaura kuti vanoda 10,000 hectares. Oona vamwe vari kuuya vachitaura kuti no, ndirikungoda just kurima pa 2 hectares. Saka unoona kuti but oona mari guru chavanhu ve 2 hectares ne 10,000 hectares mari dzachona dzakaita se dzakafanana. Saka ndopaunoona kuti aiwa, tinofanira kunyatsonzwisisa kuti tinofanira kunyatsoitika chii ende tinozviita sei. Ende uyezve kwachona kunorimirwa ndekupi? Vanhu vanenge vachirima kune masoja here anenge achigadha, kune mapurisa here anenge achigadha? Mbanje yachona, license yachona inotaura kuti munhu unokwanisa kutakura oil yembanje, ombanje yachona iri fresh, ombanje yakaomeswa, inozofambiswa sei kuti isazopedzera yamuwani? Saka zvese izvi zvinofanira kunge zvagadzirwa kuti tisati taita se samhanya kuti tisei kutanga kupa maresines.
Hapana here vakange vatopiwa mvumo yekurima kudaro?
Hakuna kana umwe chete. Kana umwe chete apuwa mvumo, hakuna kana umwe chete atapuwa mvumo.
Vanhu vamunotarisira kupa kana motangidza zvakare, munofunga kuti vangaita vakawanda zvakadii?
Havafuoni kuchipuwa vanhu vanopfuura kana gumi vekutanga navo.
Minista, munofunga kuti vanhu vakanzwisisa here chinangwa chenyu panyaya yembanje iyi yatiri kutaura?
Vanhu I think vakanzwisisa kuti nyaya iripo ndeyekuti isu sehurumende tiri kuda kuita sei, tiri kuda kuwana foreign currency kuti tizokwanisa kutenga mishonga, tizokwanisa kutenga mafuta. Kasi ndinoziva kuti kune vemachechi vakatamwa nazvo chaizvo, vamwe vaititumira mameseji vachitaura kuti zvinhu zvamuri makuita izvi ndezvasatani kurima mbanje.